Vashaura pamusangano waitwa pakati mapato ezvematongerwo enyika nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, vamiriri vemapato aya varatidza kushushikana zvikuru nemazuva 11 chete akatarwa neZEC kuti veruzhinji vakwanise kutarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti kana kuti kwete. Munyori mukuru muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Mondora vati veruzhinji vanofanira kupiwa nguva yakakodzera kuti vatarise mazita avo mugwaro revavhoti izva riri kugadzirwa neZEC.
Mazuva emashoma-shoma zvikuru nokuti vamwe vanhu havasi muno muZimbabwe, vamwe vanhu vakaregister kune nzvimbo dzavasingagari. Saka mazita aya mazuva aya mashoma-shoma chaizvo, uyezve isu tiri kuti kune ZEC tiri kuda kuti voters roll racho riitwe audited nemaauditors akatrenewa. Tiri kuda zvakare kuti ZEC itibvumire kuongorora pari kudhindirwa mapepa ekuvhotesa, maballot papers. Pari zvino hatisati tapiwa mapepa, hatisati tapiwa mvumo iyoyo, ZEC irongotsika-tsika. Asi tiri kuona kuti ZEC zvairi kuita iri kumbunyikidza kodzero dzevanhu, nekuti mazuva 11 chete haakwani kuita basa iroro.
Izvi zvatsimirwawo nemunyori anoona nezvemitemo muZANU PF vaPaul Mangwana.
Tinofara neripoti yatapuwa negadziriro iri kuitwa neZEC. Vari kutiudzawo kuti vari kuidza kumhanyisana nenguva, asi zvese zvinoratidza kuti zvichafamba zvakanaka. Nguva ishoma, asi vapatsananguro yekuti nezvikonzero zvekuti vakanonoka kumboendeswa kumakotsi kwavaiita kukadya nguva. Saka mazuva avatipa mashoma, asi tichaedza kushanda naiwa.
Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati komisheni yavo yanga ichida chaizvo kuti ipe veruzhinji nguva yakakwana yekutarisa mazita avo mugwaro revavhoti iri, asi vakatorwa nguva yakawanda nenyaya dzanga dziri mumatare uko kwavakaendeswa nemakambani akange anzi aone nezvekutengwa kwemapepa anoshandiswa kuvhota. Vati nguva yasara yave shoma kuti sarudzo dziitwe dzavati dzinofanira kuitwa pachitevedzerwa mutemo.
Parliament ndokunogadzirwa mutemo. Mutemo haumbogadzirwi neZEC zvachose. Ini ndinotenderwa kuenda kuParliament munokakavadza namuriko mogadzira mutemo inoona kuti kodzero dzenyu dzinenge dzichisumudzirwa nenzira dzamunoda. Isu veZEC tinotora mutemo yabva kwamuri kuParliament toiita administer, nokuti tinotarisa kuti mutemo yagadzirwa muParliament ndozvido zvenyu imi munenge makamirira vanhu muParliament. Saka isu mutemo yatinosenzesa takasununguka zvakanyanya kuisenzesa nekuti yakabva kwamuri kuParliament.
Vamonzora varatidzawo kushushikana nekusabuda pachena kwavanoti kuri kuitwa neZEC panyaya dzekutengwa kuri kuitwa bepa richashandiswa pakuvhota.
Chinhu chikurukuru ndechekuti tinoda kuongorora panodhindirwa mapepa ekuvhotesa. Tinoda kuongorora zvakare kuti pepa iroro rinenge rakagadzirwa nani uyezve rakamira sei, nokuti kune mamwe mapepa ekuti ukanyora chimwe chinhu ipapo chinobva choenda pamwe. Ndozvataa kuti zvibviswe izvozvo. Asi tiri kuona kuti ZEC iko zvinezvi yatova nebhindauko rekuti maballot papers anodhindirwa kunze. Havasati vatiudza kuti kambani yacho vaisarudza sei, vataura vachiti kwakaitwa inonzi closed tender. Closed tender ndeyekuti munhu ari kuda ada kusupply wacho anongozivikanwa neZEC chete, vamwe vanhu vasingazive. Tinoda kuti zvinhu zvese zvinyatsobuda pachena. Tiri kuona kuti ZEC yakuda kuita chitsotsi chayajaira kungoramba ichingoitira mapolitical parties. Saka tinozwa kusafara zvikuru.
Vamwe vanhu vari pamusangano uyu vatiwo gwaro revavhoti rinofanira kugadzirwa muno, uye kuti veruzhinji vashandise zvinyoreso zvajairwa kushandiswa neveruzhinji sezvo vachiti havavimbe nemapepa anoshandiswa pakuvhoteswa anobva kunze aya ayo avanoti anogona kushandiswa kubirira musarudzo. Asi amai Chigumba vati mapepa ekuvhotesa mapepa anogadzirwa neunyanzvi hwakakomba hunotarisirwa kuti hunogutsa zvinotarisirwa pose panoitwa sarudzo.
Zvinhu zviviri zvamuri kutaura izvi zvinhu zvinofanira kugadzirwa neunyanzvi hwekuti zvinge zvichisvika pane imwe inonzi standard yekwality. Hatigoni kungotora chero bepa rese rese. Isu muno munyika yeZimbabwe hatisati taona kubvaza takatanga kuita maelections kampani inogona kuti itigadzirire bepa iroro nekwality yacho inodiwa pamutemo. Zvimwe chete izvo neinki yatinoshandisa, hatikwanisi kushandisa inki yemuevershaf yemubhopo nokuti inonyunguduka. Ndosaka tichinotsvaga special inki, nokuti tinofanira kutsvaga inki yekuti munhu haakwanisi kuzovhota kairi kana kuti katatu, inki isingadzinyike kwemazuva mushure mekunge munhu avhota.
Panyaya yezuva resarudzo amai Chigumba vati zuva resarudzo richaziviswa nemutungamiriri wenyika kana gwaro revavhoti rapera kugadzirwa vachiti zvose izvi zvinofanira kuitwa pachevedzerwa webumbiro remutemo yenyika.
Purezidhendi yenyika ino ndivo chete vane kodzero zvichibva muumbiro remutemo rekutaura zuva ravanoda ivo kuti ndiro zuva remaelection. Saka kana dai mukandwa ini ndikataura kuti maelection ari musi wakati, kana deputy chair magadi kana makomishina akataura kuti maelection ari musi wakati, garai makaziva kuti zvavataura handizvo nekuti president chete ndivo vane kodzo rekutaura date remaelection.
Pasi rose rakatarisira kuti rione mafambiro achaita sarudzo dzemuZimbabwe sezvo dziri kuitwa kekutanga vaimbo vemutungamiriri wenyika varobert Mugabe vasiri kukukwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.